vana sekuru vedu mabishopu muZimbabwe vanotungamirira madiocese edu. MuZimbabwe muno tine madiocese anokwana masere echikatorika anova anokavha maprovinces zvose eZimbabwe, ma10 provinces iwayo. Saka mabishopu ivavo vari vasere vakaenda kuRome kuti vanosangana napapa. Tingati kushanyira kunongoitwa nguva nenguva nemabishopu enyika zvose, asi vachienda nyika dzakasiyana-siyana panguva yavo yavanenge vakatemerwa. Kare vaizivoenda makore mashanu oga oga vachinoona papa vachikurukura naye pamusoro pemamiriro anenge akaita sangano munyika mavo, uyo mamiriro anenge akangoitawo zvinhu munyika vachigoverana napapa. Asi iko zvino nemhaka yekuti papa vari kuwandirwawo nebasa nokuti pasi rose rinongoenda ikoko, vakazonzi vauye mumashure memakore manomwe oga oga. Asi ari mabishopu edu pari zvino panga patova namakore mapfumbamwe vasati vaenda, nokuti vakapedzisira kuenda muna 2005. Iko zvino ndo pavazoenda zvakare, zvokuti kuenda ikoko zvinobatsira vanodzoka vane mweya mutsva uye maonero matsva esangano kuti sangano ringafamba nenzira ipi munyika yedu, asi zvichingotevedzerawo nezvinenge zvichidiwa nesangano pasi rose.
Nzendo dzakadai dzinowanzotora mazuva mangani?
Nzendo idzodzi kazhinji dzinonzi ive vhiki, ave mazuva manomwe. Pamwe vangapfurikidza zvavo mazuva iwayo, asi zvozonzi asazopfurikidza mazuva mapfumbamwe, nokuti vakanga vari ikoko vanenge vachitova vaenzi vapapa vachitochengetwa kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Saka zvinoreva kuti kana vazogarawo mazuva anosvika mapfumbamwe, zvoda kuti ivo vachidzokawo kwavo kuchiuyawo vamwe veimwe nyikawo.